Vamanyarazi ndawana vava nemazuva 19 vari muusungwa kubva pavakasungwa musi wa 16 vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga muguta reHarare. Pakusungwa kwavakaita vamasiwa nevamwe vavakasungwa navo vakangoita zvekungokumbwa mumastreet vasina mhirizhonga yavaiita, zvinove zvinozivikanwa nemapurisa akavasunga. Pakati pabishi rekuzotanga kuvatsvagira mhosva dzekuvapomera, vamunyaradzi vanodhonzi vaiyatopara mhirizhonga iyi vaine mumwewo journalist akadosungigwawo kunzvimbo yakasiyana nekwavanga vari. Zvinove zvinongoratidza kuti inyaya dzekusonanidza dzekuda kushungurudza macitizens pachishandiswa matare. Tikatarisa izvezvi kugara kwavari kuita mutirongo, bheo hearing yavo iri kutadza kuitwa, pazvichinzi pari kushayikwa rekodi ravo rekwabva kwamajistrate. Izvi zveclerical work yekushayikwa kwemapepa hazvisirizvo zvingashayise munhu rusununguko rwake urwo rwaakapiwa mubumbiro remutemo. Vane kodzero yekunge vaine liberty yavo, vachinzi kana paine nyaya iripo vangatongwa vachibva kumba. Tikatarisa kupinda kuri kuita nyaya yavo mumatare, state iri kuuya isina chayakabata, isina umbowo hwainayo, vachiramba vachingowedzera remand date richienda kumberi, asi vanhu vachiramba vachiworera mutirongo. Tikatarisa vanhu vane mhuri dzatiri kutaura nezvazvo, vane mhuri dzavanoda kuriritira vachitsvaga kuti vangazingararame sei muekonomi yakaoma. Mhuri dzevava dziri kutotambura, dziri kufa nezhara, asi nenyaya yekuti hurumende iri kungovashungurudza ichishandisa matare. Tinokurudzira state yedu kuti iremekedze kodzero dzevanhu isashandise matare kushungurudza macitizens eZimbabwe.
Makatambira gwaro rakabva kuPublic Service Commission, zvinoreva here kuti pamwe mava kuda kuwirirana nehurumende panyaya dzemihoro?
Tiri kukashamara tichiona gwaro rakatumirwa navahove vanove vakafanobata chinzvimbo chavasachigaro vePublic Service Commission, umo mavari kushishidzira vashandi, vachizivisa vashandi kuti havachazotenderwe kunge vachizoregera kuenda kumabasa nenyaya yekuti vangazobatirwe mazuva avo emaleave days. Vari kushishidzira vashandi vachiti ikodzero yavo yekuramwa mabasa ichazovhaileitwa nehurumende kana vachinge vazvipira kusanoenda kumabasa nenyaya yekuti vari kutambura. Izvi zvinhu zvisiri pamutemo, zvinhu zvatinoda kuzivisa Public Service Commission kuti hazvisi pamutemo, uyezve isu hatisi kuzotya kushidzirwa ikoko.